Vachira samusha iya mea mungwari vano otiva chuchisiwe urumendi ya vana kukwanisa kubudisa pachena kuparuka kwa itu wa musha ni waviri ava. Amea mungwari vano otichiripo hapa inye kutibatore zano PF. Rigadziri senya ya pacharo pasipe matungirikuwa netu kwa vanu vanenge wakanga nizambato iri. Amea mungwari vano otia vano kuparuka kwe musha yukuba sezopa mbigumi za inge zaka tengirikuwa mabiku ebavadere wa Mugabe na tuza kwa uraiwa pachitiko chibato iri. Motongwe dare anotiwo mombe nomwe dzakasara dzange dzichiri kupura ziranya kudzitengesa vajoni chirumambo wa kumidusa bim. Vanoti chaita kuti nyaya iyi iraswe zvakare ndechekuti vaviri ava havana kunge vambobvira vaona mombe dzacho zvekuti vangakwanisa kudziziva. Vamadiro vanoti vatambira mutongo uyu nemufaro vakati kuita uku kwapa kuti vazhinji vave nechivimbo nematare emuZimbabwe.
I cannot express, you know, in any words my feeling. I feel great, and the fact that I've been vindicated. You know, I've always been a party cadre, a disciplined party cadre. I've never stolen anyone's property, and I'll never do so. And one thing I want to thank is the justice system of this country. You know, there are many people who have said so much, you know, against the justice system of this country. But with this case, I'm clear that the justice system is clear and very fair.
Vamadiro vanoti vanoregerera uye vanoshivira rombo rakanaka kune avo vaimbovapomera mhosva iyi. Amai mabika avo vange vakatarisana nemhosva imwe chete navamadiro vanoti vanotenda Mwari nevamwe vose vakamira navo panguva yekutongwa kwavo.
Ya, zvandinazvo zvekutaura ndezvekuti ndoda kutenda Mwari. Kuna Daniel kunoti our God is able. Saka ndoda kuramba nichitenda Mwari vasikasiyane nevana vavo.
Gweta revaviri ava vatinofara hove vanotiwo vafara nezvaitika nhasi izvo zvapa chokwadi mukupikisa kwavo pakutanga kwekutongwa kwemhosva iyi kuti zvaive zvisinei nekubiwa kwemombe. Vamadiro vanoti zvichitevera kupera kwemhosva yavange vakatarisana nayo vava kunangana nekushandira bato ravo rezano PF musarudzo dzakatarisana nenyika.
To go back to my village and work for the party and make sure that the party wins. I hope, you know, the authorities of the party will now allow me to be one of the foot soldiers to go and mobilize the people to make sure that the party wins, our president wins. Basically, that's what I'm looking for.
Mune imwe nyaya yange yakatarisana namai mabika yekuba mhuru dzemukaka nanhatu pamwe nekukanganisa mafambisirwo ekuenzaniswa kwemhosva iyo yange iri pamberi pemumwe mutongi wemhosva Mamutare. Amai Sekisa Chiundura varasa chikumbiro chegweta chekuti mhosva iyi isasvitswe mberi sezvo pasina umbozere hunobata munhu nemhosva. Vachipa mutongo wavo amai Chiundura vanoti amai mabika vanofanirwa kumiswa pamberi pedare kuti vape uchapupu hwavo maererano nezvavanoziva pamafiro emhuru dzakange dzapiwa zano PF nemurimi Dawid Jobert. Vatiwo vachuchisi hurumende vakabudisa pachena kuti mhosva ingangodero yakaparwa sezvo pasina kujeka pamafiro anonzi akaitika mhuru dzavainge vapiwa uye nemafambisirwo ekushandukwa kwemaminitsi yemisangano yakaitwa nebato iri. Mukupeta nyaya dzekuno kwaMutare, DJ ane mukurumbira Mamutare Kizli Majika uyo aizivikanwa neri kuti Dedikei akashaya nezuro mutsaona yemotokari mumugwagwa unobva Mamutare uchinanga kumasvingo. Majika aiva neshamwari yake Ngonidapira uyo asina kukuvara zvakanyanya mutsaona iyi iyo yakaitikira pedyo nechikoro cheMutare Teachers College. Majika ange ave kutarisirwa kuenda kuCanada uko kunonzi kunoshanda mudzimai wake. Hama dzemofi dzinoti Majika ari kutarisirwa kuvigwa kuno kwaMutare nemusi wechishanu kuitira kuti dzimwe hama neshamwari dziri mhiri kwemakungwa dzikwanise kumuona asati avigwa. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.